Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina gunyana 14 2017.
Makateerera kune pfenyuro yeStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Chirongwa chekunyoresa kuvhota pachishandiswa michina yechizvino zvino yebiometric voter registration chinoparurwa zviri pamutemo muHarare nemutungamiri wenyika Robert Mugabe.
Sangano reZimbabwe Congress of Trade Unions rinoti riri kuenderera mberi neurongwa hwaro hwekuratidzira kusafara kwarinoti humondi unowanzoitwa nemapurisa, kunyange hazvo mapurisa ari kuti kuratidzira uku hakusi pamutemo.
Nyanzvi dzozeya nezvemuchuchisi wenyika mutsva vaRay Gobba, avo vakadomwa navamugabe kuti vatore basa rakasiyiwa navaJohannes Tomana.
Munyaya huru yezvematongerwo enyika nhasi tiri kutarisa kusajeka kwakaita urongwa webiometric voter registration uhwo hwaparurwa muHarare nhasi.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Chirongwa chekunyoresa mazita evavhoti pachishandiswa mishina yechizvino zvino kana kuti biometric voter registration kuitira kuti vanhu vakwanise kuvhota musarudzo dzegore rinouya kwaparurwa nhasi muHarare pasi rose richiona. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe nemudzimai wavo amai Grace Mugabe pamwe nevatedzeri vemutungamiri wenyika vaPelege Zilampoko nemudzimai wavo uye mumwe mutedzeri wemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nemudzimai wavo ndivo vatanga kunyoresa kuState House. Chirongwa ichi chazonoparurwawo zvakare kuHarare International Conference Center uko kwanga kwakazara veruzhinji. Patricia Mudadigwa anoti panyaya inotevera.
Chirongwa ichi chatanga kuparurwa kuState House nemutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe, avo vati vaparura chirongwa ichi vachitevedzera bumbiro remutemo yenyika.
On the advice of the Zimbabwe Electoral Commission.
Mushure yambiro yeZimbabwe Electoral Commission, ndiri kuparura nhasi sezuva rekutanga rebiometric voter registration. ZEC yakumbira kuti ini nemhuri yangu tinyorese nhasi senzira yekuparura chirongwa ichi. Sehurumende tinotungamirirwa nebumbiro remutemo wenyika neZEC kuti sarudzo dzofambiswa sei. Bumbiro rinopa masimba kuhurumende ekuti ibatsire pakuitwa kwesarudzo kuburikidza nekutsvaga mari nezvinodiwa nekuona kuti sangano reZEC rakasununguka uye kuti rinoita zvejekerere uye riine chiremera.
Sachigaro weZimbabwe Electoral Commission ZEC amai Rita Makarau vati sangano ravo ragadzirira zvakakwana kuti vanhu vanyorese senzira yekuti vaombe gwaro revavhoti idzva. Vatiwo mishina yavanayo ndiyo ichasanoshandiswa, vakamirira imwe ichauya. Amai Makarau vati chirongwa ichi chichatanga nemuvhuro mumatunhu makumi matanhatu nematatu.
Chirongwa chaparurwa nhasi naPresident mutungamiriri wenyika ndechekuti tichitangisa kunyoresa vavhoti patsva. Yatoti biometric voter registration yaparurwa nhasi. Tine gadziriro yakakwana zvachose. Tinotarisa kuregista vanhu vanosvika ivo 7 million patinopedza chirongwa chedu.
Amai Makarau vatiwo kupiwa pachena kwezvitupa nemagwaro ekuzvarwa pamwe nekupiwa magwaro kune avo vane zvitupa zvakanzi alien kuchabatsira veruzhinji kuti vakwanise kunyoresa pasina mubhadharo. Izvo zvichaitwa kwemwedzi mitatu chete.
Kupiwa zvitupa mahara zvichabatsira vanhu vakawanda vanga vachichema kuti tiri kushaiswa mukana kana tiri kutadza kutora zvitupa. Saka tinoivimba kuti munhu wese apiwa mukana iwo kuti achitora chitupa. Vobva vabva kunotora chitupa vobva vauya kwatiri vonyoresa sevavhoti.
Asi mapato anopikisa ratidza kunyunyuta zvikuru nekutangwa kwegwaro rekuvhota seki yacho isina zvakakwana. Amai Makarao vaudza vanhu pavaparura chirongwa ichi kuHarare International Conference Center uko kwanga kwakokwa vemapato anopikisa vedzisvondo nevamwewo kuti vane mishina mazana mana yekunyoresa vavhoti iko kuchidiwa mishina zviuru zvitatu nemazana mana. Vatiwa vasati vava nedura rekuchengetera zvinenge zviri mugwaro revavhoti kana kuti servers. Munyori mukuru mubato reMDCT vaDouglas Monzora vati kuparurwa kwechirongwa ichi zvinhu zvisina kukwana imbiro mviro dzekuda kubirira pasarudzo.
Isusu tiri kuona kuti kudzvinyidzira vana veZimbabwe, kubiridzira vana muZimbabwe zvemhando yepamusorosoro. VaMugabe vakati iwo voter registration iri kutanga nhasi, asi chatinoziva tese ndechokuti munyika munomu hamuna voter registration iri kuitika nezvikonzero zvakawa.
VaMonzora vatiwo vari kushamiswa kuti sei mapato anopikisa asina kukokwa kwaparurwa chirongwa ichi navaMugabe kuState House.
Isu sebato reMDC hatina kunge takokwa kuState House navaMugabe nehurumende yavo. Handizive kuti sei vasina kutikoka. Isu bato redu rinomirirwa na former prime minister wenyika ino Dr. Morgan Tsvangirai. Kune mamwe mapatowo zvakare ematongerwo enyika atinofunga kuti akakosha munyika muno haana kunge adeedzwa.
Mukuru wesangano rakazvimirira reElectoral Resource Center vatawanda Chimini vatiwo kunyange hazvo chirongwa ichi chaparurwa vanga vaine tarisiro yekuti zvinhu zvese zvinodiwa zvinge zvavapo.
Shuviro yedu ndeyekuti pese panoparurwa chirongwa ngapaparurwe chirongwa ichocho urongwa hwacho hwese hwabuditswa pachena. Saka hatinyanyokurudziri kuti vanhu ngavamhanyire kunoparura chirongwa vasati vanyatsogadzirisa zvakakwana.
Amai Makarao vati panopera chirongwa ichi musi wa15 ndira 2018 vanhu vachaenderera mberi nekunyoresa asi vanenge vononyoresa kumahofisi akasiyana-siyana eZEC. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Mapurisa emuHarare arambidza nhengo dzesangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU mvumo yekuungana muHarare nemugovera kuti dzicherechedze zuva rekushungurudzwa kwevanhu nemapurisa rePolice Brutality Day. Mutsamba yatambirwa neZCTU, mapurisa anonzi azivisa sangano iri kuti urongwa hwaro haunei nenyaya dzevashandi nekudaro sangano iri rinofanirwa kutevedzera zvikamu 23 ne25 zvemutemo wePublic Order and Security Act kana kuti POSA. Asi munyori mukuru weZCTU vaJafet Moyo vanoti vachaenderera mberi nekucherechedza zuva iri kuburikidza nekutsvaira pacharge office uye kuungana pamahofisi avo zvisinei nemhinduro yavawana kubva kumapurisa. Vamwe vanoti vakatanga kucherechedza zuva rekushungurudzwa kwevanhu nemapurisa iri mushure mekusungwa, kurohwa pamwe nekutochwa kwenhengo dzeZCTU dzaidarika zana muna 2006 dzakanga dzaratidzira dzichinyunyuta nekuparara kweupfumi hwenyika. Ngatinzwei hurukuro yataita navamwoyo pamusoro penyaya iyi.
Gore rino tange tine urongwa hwokuungana kutouch office kuHarare, tozokwanisa kumacha tichiuya kumaofices edu patinozopedza urongwa hwacho. Patazivisa mapurisa kuti ndihwo urongwa huripo, mapurisa vari kuti havasi kutitendera kuti tiite urongwa hwakadaro.
Zvikonzero zvipi zviri kupiwa nemapurisa kuti vakurambidzei kuenderera mberi imi mamuchimbozviita makoresa?
Pamagwaro aripo vari kuti zvatiri kuita hazvinei nevasa revashandi. Tizvizive kuti vari kuzowana kupi nenyaya yekuti isisi tiri kugunun'una nemabatirwo akaitwa nyaya yedu nemapurisa. Pachirungu tinoti ipolisi brutality. Vari kuti hazvinei nevashandi. Saka kana tine urongwa hwakadaro tinofanira kutevedzera POSA. tichikumbira mvumo. Saka vati kuti tendera kuti tikwanise kuita urongwa hwedu.
Saka zvakureva here kuti hamuchaenderera mberi neurongwa uhu?
Urongwa huri kuenderera pamberi musoro mugovero. Tiri kukurukura nemagweta edu kuti tione kuti tingabatsirikana sei kuti urongwa usakanganisike. Urongwa iyo zvino tiri kuendera pamberi nekugadzirira kuti tiite urongwa hwetu musoro mugovera.
Izvi hazvisi kupinza matambudziko here nemapurisa mukaenderera mberi imarambidzwa?
Takagara tichingonetsana nemapurisa nekuti hatisi kutenderana nezvavanenge vachitaura kana zviri kunze kwemurau. Tiri maZimbabwens anoziva mutemo, hatisi kuona kuti pane zvatakakanganisa. Saka murongwa uri kuendera pamberi uchitaura nemagweta yedu tione kuti neipi nzira yatinokwanisa kuita urongwa hwedu sina kuvhiringisana kana kusina kuvadzwana, asi urongwa uri kuendera pamberi musoro mugovero.
Vanga vari munyori mukuru wezctu vaJafet Moyo vari parunhare muHarare nestudio 7.
Makateerera kunepfenyuro yevanhu yestudio 7. Tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Munotibata pa 919 AM, pa 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Mauto yeAmerica anoti auraya varwi vechikwata cheAl-Shabaab vatanhatu mukurwisa kwaita chikwata ichi chamhembe kweSomalia, kanoveke China America ichirova chikwata ichi.
Mumiriri weAmerica kuCambodia apindura zvakasimba kuzvi kupomerwa zvakasimudzwa nemutungamiri wehurumende vaHansen zvekuti America iri kuedza kubvisa hurumende yavo nechisimba, achiti zvipomerwa izvi manyepo uye hazvina nematuro ose.
Ofisi yemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe nezuro nanhasi yanga ichimboramba kutambira mapepa kubva kuzvikonzi zvedare panyaya yakakwidzwa kudare repamusoro reHigh Court nebato reMDC inotungamirwa navaMorgan Tsvangirai, richiti mutungamiri wenyika ari kutyora mutemo wekutara mazuva ekuti Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC inyorese vanhu kuvhota iyo isina kugadzirira zvakakwana.
Vane ruzivo nezviri kuitika muhurumende vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo sachigaro weZEC amai Rita Makarau vainge vari ivo vakanyora tsamba vachizivisa vaMugabe nezvekukosha kwekutara mazuva ekuvhota sezviri mumutemo wesarudzo, vaMugabe vakazongotara mazuva aya vasina kunzwa kubva kuZEC kuti inenge yagadzirira rini, sezvo michina yekunyoresa vanhu kuvhota inosvika zviuru zviviri nemazana matanhatu isati yapinda munyika. Imwe nyaya iri kugunununwa nevanopikisa ndeyekuti kunyange hazvo gurukota rinoona nezvemukati menyika Dr. Ignatius Chombo vakati vanhu vapiwe zvitupa pachena kwemazuva makumi mapfumbamwe, hofisi yamabharani mukuru wehurumende vatobayiwa mudede inonzi haisi kutevedzera kurudziro iyi. Vanhuwo zvavo munyika vari kutaura neStudio 7 vanotiwo nyaya yekunyoresa kuvhota haina kunyatsojeka. Mukuzeya nyaya iyi tabata sachigaro weZANU-PF kuUK province vaNick Mangwana uye munyori mukuru weMDCT vaDouglas Monzora. Tatanga nekubvunza vaMonzora kuti nyaya yavanga vaendesa kumatare yasvika papi.
Nyaya iyi yaiswa mumaoko maJustice Foroma weHigh Court. Saka takamirira kuti vatipe nguva. Chanonotsa nyaya iyi ndechekuti wekuma offices kwaMugabe vanga vachiramba kugashira mapepa vachiti iwo mapepa anofanira kupiwa vaMugabe iwo pachavo. Saka pazogadziriswa ipapo vakazopiwa matsamba mapepa iwayo. Saka takamirira kuti any time from now tinenge tichidaidzwa kudare iroro.
VaMangwana, toya kwamuri, munoti kudii nezviri kutaurwa navaMonzora izvi?
Ina ndichomboone dambudziko rezvanotaurwa navaMonzora, to be honest. I think vaecta very well within their legal rights. Yokuti kana paitwa zvinhu zvavanofunga kuti zvakati cheyame mamirira akaita mamutemo wedu nebumbiro remutemo mukuru hazvisi kumira zvakadaro. Vanoenda tinoenda kuna mutongi Gava.
Todzoka kwamuri vamonzora, vamwe vari kuti maenda kumatare muchiti hamusi kufara nezviri kuitika, asi vanhu vemudc vangava variko kuhicc uko vachinyoresa kuvhota, zvinenge zvichifamba sei?
Ini pachangu ndanga ndiriko. Chataendera isu seMDC takadaidzwa kuti tinoona lonji yacho, ndokubva taenda, nokuti isu hatina kuti hatichataura nezeki, hatina kuti isu hatisi kuda kuregister. Asi chaitika kuSheraton ndechekuti vashoma vanhu vauya kuSheraton vanzi kana muine mapepa enyu chitoregister ipapo ipapo. Zvanga zvakanaka kuti tiregistere ipapo tichitesta system yacho, taona kuti munhu umwe neumwe angachitora 30 minutes kuregister. Zvinoreva kuti kana tichida kuregister vanhu 7 million 500 vakataurwa vaya vaya, richava dambudziko hombe chaizvo izvo. Kati tiri kupokana nezvakataurwa navamugabe kuti voter registration inotanga nhasi. Nokuti voter registration chaiyo yemunhu wese muZimbabwe muno inotanga muna October, mataka takabvumirana. Saka pari zvino wengu pane vashoma vanosvika 80 waregister muHarare muno, asi kutaura kwatiri kuita uku ndoenda kusha kwavamangwana kwachivi uko. Vanhu vari kwadavira iko zvine zvavasi kuziva kuti vanoregistera kupi.
Vamangwana, todzoka kwamuri. Tichitaura namai maKarau, vanga vachitivo nhasi musi wa14 Gunyana kusvika musi wa15 ndira gore rinouya ingori nguva yatarwa chete yekuti vakwanise kunge vane gwaro idzva, vachiti ivo vanopikisa nemamasangano akazvimirira ndo vanga vachiti panofanira kuitwa proclamation iyoyo, ndosaka vaita izvozvi.
Kufunga kwangu ndofunga kuti zeki yaifanira kuti chinjei maikusukita zvinhu nekamukanayo zvakati tsaukei michana. Ndakaverenga mashoko amai maKarau. Kana vachiti proclamation, which is basically legally binding, vaita proclamation vozoti asi tichazoita outside the proclamation tozoita star register until 12 days after the nomination court. Asi isu tina madeta atarwa, saka takavatarirei madeta iwayo. Kana mazuva ana atiri kuita iri pilot, kana vachirana pilot program yokuti vaone kuti zvinofamba sei, voti okay takuda kumboita pilot program, takuda kuregister 100,000 people and see kuti system yedu iri kushanda here. I think that's all permissible pamunenge muchitirana a new project. But kurola zvinhu musiri redi sometimes zvinoitisa unnecessary suspicion. Handifunga kuti pane chakaipa chavari kuita vanhu vezeki. Asi tinoziva kuti mapato anopikisana nehurumende or nezanupf, mapato ane yatinoti paranoia, vanohla zvikuru nekuti hatidi vanhu vanoti vaziva ndokuzisa kudliwa kwavachaita vanhu ava. Vozoti kwanzi takabirigwa.
Vamonzora, hanzi munoita muchikuchiku kana sarudzo dzasvika pedyo kudai?
Hatisi kupikisa nokuti tinotya, tiri kupikisa nokuti zvinhu zvaitwa navamugabe zviri wrong. Sekutaura kwavaita zvinodiwa kunge zviripo zvacho hazvipo.
Vamangwana, peta chirongwa chedu.
Hapana chakatomboipa pane zvavari kutaura apa. Dambudziko haro ratinongoziva nderekuti opposition inoti haifaniri kuruzeka ngoruza chete zvavabirigwa.
Avo vanga vari vaNick Mangwana, sachigaro weZANUPF kuBritain, vanga vari parunare kuBritain kwakare. Manzwawo zvakare kubva kuna vaDouglas Monzora, vanova munyori mukuru webato reMDCT, vanga vari parunare muHarare.
Vatsigiri veZANUPF vekumasvingo vanotsigira chikwata chinonzi chiri kuda kuti mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vange vachitora matomu chetimu Lacoste vanoti havasi kufara nekubatwa kuri kuitwa mukuru wavo nemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe pamwe nemudzimai wavo amai Grace Mugabe. Gandri Maramba anotipa nyaya iyi.
Vatsigiri ava vanoti kunyadziswa nekutukwa kwakaita vamunangagwa pamwe nedunhu ravo naamai Grace Mugabe kubhindura masvondo apfuura kunovarwadza uye kuchaita kuti vatambire bhora musango pasarudzo dzegore rinouya. Vachitaura nestudio 7 vazhinji vanoti kunyange hazvo amai Mugabe vachiti hakuna chikwata chinonzi G40 chikwata chinorwisana netimu Lacoste, vanofunga kuti amai nevamwe vavo vari kuda kutora masimba ose munyika uye kuti vabvise vamunangagwa pamakwikwi ekuzotsiva vamugabe kana vasiya chigaro. Valamik Chimbunde avo vanotsigira Lacoste vanoti havasi kuzoziya mukuru wavo achishungurudzwa nekudaro vachasangana neG40 pasarudzo gore rinouya vachiti ndivo vane chaunga.
zviri kuitwa nemukadzi wemukuru wenyika isu hatina kufara nazvo, nokuti kushora mukuru wedu isu pakazara vanhu pachaonga kumuita sechanana hatina kufara nazvo. Ende vari kutotaura kuti isu vemasvingo tatopanduka. Hatina kupanduka, asi kuti tinotsigirawo vamunangagwa savice president vedu, uyezve tinovada semukaranga. Asi tinoona kuti vatovabudisa pachinzvimbo chavo cheuvice president, mataurikira azvakaita nemaonero atakaita. Zvino isu kuno kumasvingo tisu tine vanhu kugrassroots zvavo zvokuda kufiudha mavanhu vavo echifoti hakuna. Havahwini, inenge ichingovabhora musango. Tingatosapota imwe pati kunji kupakusapota ivo vavo vechifoti.
Mumwe mutsigiri wavamunangagwa, Muzvare Sekesai Homba, anoti kudzutsumwa kuri kuitwa mumasvingo nenyaya iyi kuchaita kuti mutungamiri wemunyika vamugabe vashaye rutsigiro rwavo.
Isu semadzimai emasvingo, zviri kuitwa nemudzimai wemutungamiri wenyika Mai Grace Mugabe hazvina kunaka, nekuti vari kuda kutodhivhaidha isu vanhu vekumasvingo. Zvimwe futi zvavakaita vice president vamunangagwa hazvina kutonaka. Izvi zvavari kuita izvi zvichatoita kuti vashaise murume wavo pamavhotsi ari kuteera emuna 2018.
Nyanzvi mune zvematongerwo enyika dzakaita sava ushe murinde vanoti kugumbutswa kwakaitwa vatsigiri vamunangagwa kuchaita kuti ZANU-PF isare isina kusimba uye itorere zvigaro pasarudzo dzegore rinouya.
Semaonero atiri kuzviita mamiriro azvakaita neinfighting iri kuita pazanudio, maonero atiriita yatova wiki, matukirirwa avari kuitwa nokunyatsiswa pari kuita pazere vanhu, kureva kuti even munhu anga asingavasapoti avakuvasapota, but in the event yekuti vapinda maelection akaramba akatsikirirwa saizvozvo, vanhu vese vachangoenda either kuopposition or kutorega kuvhota kwacho.
Dzimwe nyanzvi dzinoti ZANU-PF ikaramba ikadai ichatadza kutsvaira zvigaro zvose zvemuparamende 26 sezvayakaita musarudzo dzemuna 2013. Vamurinde vati izvi zvinogona kushandira zvakanaka divi nemapato anopikisa, sezvo ZANU-PF isina kubatana sezvanga yakaita muna 2013. Mukuru wechidiki muZANU-PF masvingo vanobve ndavarombe avo vanonzi ndeve team Lacoste varamba kutipa pfungwa dzavo nezvenyaya iyi vachiti inovapisa zvigumwe. Asi mumwe kanzura womasvingo anofungidzirwa kuti ndewe G40 vagesho mundondo vanoti zviri kutaurwa nevamwe vavo hazvina mature uye hazviiti kuti ZANU-PF ikundwe musarudzo gore rinouya.
Haana ndioniso kuti pane problem iripo pamusoro pezvingafungwa navanhu, nokuti tine mutungamiriri wakangwara, tine mutungamiriri une chiono, tine mutungamiriri unoziva Comrade Raji Mugabe. Kubva sure uko vakaprova kuti zvinhu zvinomuka nezvingaitika nezvingataugwa navanhu hazvina bearing hazvinoita kupati.
Vamugabe vakatodoma komiti yehuru yemuZANU-PF ichange ichitungamira sarudzo. Komiti iyi ine vanhu vashanu vanoti munyori anoona nezvekufambiswa kwemabasa muZANU-PF vaIgnatius Chombo, munyori wezvemutemo vaPatrick Chinamasa, murongi wemusangano vaSevia Kasukuwere, munyori wevechidiki vakudzai Chipanga, pamwe nevemunyori wemadzimai amai Grace Mugabe. Pavashanu ava vachinamasa chete ndivo munhu asinganyatsozikamwe kuti akamira papi, kunyange hazvo vamwe vachiti akarerekera kutimu Lacoste, vamwe vose vana vanozivikanwa kuti ndeve G40. Vatsigiri vetimu Lacoste vanoti G40 inoda kubvisa vamunangagwa kuitira kuti pasarudzo dzegore rinouya vaise vanhu vavo vachakwikwidza nemamwe mapato pazvigaro dzeparamende nekanzuru. Asi vanoti izvi zvikaitika havatozovhotera vanhu vanenge vaiswa pamwe chete navamugabe vacho, izvo zvichaita kuti vakundwe zvine mutsindo kudarika zvavakamboitwa muna 2008. Ndakamirira Studio 7 kumasvingo, ndini Gandri Maramba.
Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe nezuro vakasarudza vaRay Goba kuti vave muchuchisi wenyika. VaGoba ndivo vange vakafanobata chinzvimbo ichi kubva gore rapera, apo vaJohannes Tomana vakabviswa pachinzvimbo ichi vachipomerwa mhosva dzeuori. Mutauriri weMDCT vaObed Gutu vanoti vaziva vaGoba kwemakore akawanda uye vanofunga kuti vanokodzera kuita basa iri, kunyange hazvo paine nyaya dzisina kunaka pamazuva avange vachishanda vari kuNamibia. VaGutu vaudza Tananuka Wandi weStudio 7 kuti vaGoba vanofanira kupiwa nguva yekuratidza vanhu kuti basa iri vanogona kuriita vasina kuvakarerekera.
Igweta ratinoziva kwa makore sesuo izo mbamu chiri makweta kudai ndoda kutawara o ndichiti iwa gola munu andinoziva kwa makore anokura makumi matatu soko waziva kwa andina ita zangu munu anoziva bakarake ugweta chingango hapo chino tumetei reche kutiba kambe ita avo dambu tiko kwa wakanga wachishanda wari kuna Namibia hapo waka batu wane mosha ino mchurungu mosha ye defeating the cause of justice ngatimbova panguva pachasvika nguva yavachadhila nenyaya dzakakora dzinenge dzina vasungwa vakuru
munoona semunhu ane tsitsi nenyaya dzekodzero dzevanhu here
ndinovaziva segota asi handinyanyi kuvaziva hangu panyaya dzetingangotiwa muchirungu human rights activism vagova munhu akashanda basa rokuchuchusa kwemakore akawanda muno muZimbabwe asi kuti nditi ndakambo havo mbiri yavo pane nyaya dzehuman rights activism kana zvimwe zviya zvokuti kudefenda nyaya dzehuman rights kana kumiririra vaya vanhu vanenge vachiti vashungurudzwa ivo pamahuman rights avo hatiri kureva nhema handisati ndambozviwa ndongovaziva somuchuchusi handivazivi sahuman rights defender kana kuti sahuman rights
pane zvamunoziva izvozvo munoonavo sokuti vangakwanisa kuita basa ravo zvakanaka vasina kwavakarerekera here
unoona tanonoka manje manje tinenge tawana kuvajaja nokuti kune mhosva dzakawanda dzevakuru vakuru mamwe mapoliticians zvakaita sezana Jonathan Moyo ipapo ndotwe tichada kuona kuti vagova basa iri vanoribata sei
avo vanga vari vaObed Kutu vanotaura vakamirira bato reMDC vari parunare muHarare natanonoka wande westudio 7
tanonoka abatawo mutungamiri weTransform Zimbabwe vaJacob Ngaruvhume avanoti vamugabe vakasarudza munhu asingakodzeri kupiwa basa iri vangaruvhume vanoti vagova munhu weZANU-PF naizvozvo muti wemumengo haufe wakadonhedza maranjisi vangaruvhume vaudza tanonoka hwande westudio 7 kuti vagova havakodzeri kuva muchuchisi sezvo vari munhu anozivikanwa nekuparadza mhosva
vaisu tinoti varei goba munhu wezanu unozivikanwa ende zviri parekodi uyezve vanozivikanwa nekusapota G40 ya Grace Mugabe iyi saka isu tinototi hapatorina zvachose zvavaita chinzvimbo ichocho chaka prosecutor general chinode munhu ari neutral asina kwaakatirerekera but apa tinonyatsoona kuti vamugabe vanyatsoise munhu anozivikanwa kwaakarerekera saka izvozvo hazvina zvashandura abatikana zvikuru disappointed neappointment iyoyo navamugabe
munoona semunhu ane tsitsi kana hanya nekodzero dzevanhu here
the fact yekuti vari affiliated to a faction iri kuita rip apart their own party ikoko haasi munhu zvachose une hanya nekodzero dzevanhu and uye haasi munhu ari qualified kumirire vanhu pakodzero dzevanhu nekuti naivowo vatorumwe vanhu asina gwara kana waro uri stretch
saka hamufunge kuti vangakwanisa kuita basa ravo vasina kwavakarerekera here
havakwanisi semunhu zvakare watinoziva kuti apa itori bako rekuhwanda vanga vane nyaya dzehuori dzekunamibia dzatisingazivi kuti dzakapera kana dzaapapi
saka muchashanda sei navo
tinoshanda navo under protest
varipo vanoti zvanzi pamwe vanofanira kupiwa nguva yokuratidza kuti vanogona kushanda here vasina kwavakarerekera munoti chinyi nevanhu vanodaro
isu hatizvitendi nokuti kwavakarerekera kunozivikanwa
vaJacob Ngaruvhume vanotungamira bato reTransform Zimbabwe vachitaura natanonoka hwande westudio 7
muchirongwa chewomen's round table na8pm nhasi tiri kutarisa kushandiswa kuri kuitwa vanasikana vadiki kuita zvepabonde nguva yavo isati yasvika
kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana vakutumira mashoko kustudio 7 shandisai whatsapp panhamba dzinoti 001 202 465 0318
sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro yenhau zvakare
chirongwa chekunyoresa kuvhota pachishandiswa michina yechizvino-zvino yebiometric voter registration chinoparurwa zviri pamutemo muHarare nemutungamiri wenyika varobert mugabe
Sangano reZimbabwe Congress of Trade Unions rinoti riri kuenderera mberi neurongwa hwaro hwekuratidzira kwarinoti kusafara neumondi hwarinoti hunoitwa nemapurisa kunyange hazvo mapurisa ari kuti kuratidzira uku hakusi pamutemo.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuoneka ine mufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu ndichiti murare zvakanaka vateereri. Tokusiyai muina ntungamiri Nkomo munhau dzeIsindebele.
Soku isikati sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mugela emoyeni ngenjabulo ngolesine mhlaka 14 kumpandula 2017 ngontungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
On the advice of the Zimbabwe Electoral Commission, I
Impawula lolu hlelo kulandela ukuxwayiswa ngabe Zimbabwe Electoral Commission. Njengohulumende silandela izinkondiso ezikusisekelo sombuso kanye labezekhi.
Uhulumende uphawula okusemthethweni uhlelo lokubhalisa amagama abantu abazavota kukhetho oluzayo.
Manje sokuzimbula abasebenza lamhlanje onjabo Thokozani labo Davmo labo Abednego Pepe ukuthi bafumele egcekeni bathi bona kuthiwa ngirayi muvi ngoba vele babamfundisa ukudla. Hayi kuthiwa inja ungayikhulisa ukuyifundisa ukudla inyama. Kufanele ube kwathi mhlazana ingatholanga inyama wena ngoba inyama.
Iyaqhubeka imizamo yokuqeda ingxabano ekhona phakathi komkhokheli weMDCT umnumzana Morgan Tsvangirai lomunye wabasekeli bakhe unkosazana Thokozani Khuphe. Lanxa urhulumente seqale uhlelo lokubhalisa abantu abalelungelo lokuvota bakhona abathi akucaci ukuthi lolu hlelo luqhutshwa njani. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Uhulumende namhla uphawule ngokusemthethweni uhlelo lokubhalisa amagama abantu abazavota kukhetho lomnyaka ozayo kusetshenziswa imitshina yakulezi nsuku e-biometric voter registration emkhosini owenzelwe endaweni ezimbili e-State House laseHarare International Conference Center lapho umongameli Robert Mugabe lomkakhe kanye labasekeli bakhe labomkabo abahle babhalisa khona. Kubika uMavis Gama.
Ephawula lolu hlelo e-State House umongameli Robert Mugabe uthe lokhu ukwenza ngemva kokucetshiswa ngabenhlanganiso ebona ngokuqhutshwa kokhetho elizweni eZimbabwe Electoral Commission ZEC kulandelwa imithetho ephathelane lalomsebenzi.
On the advice of the Zimbabwe Electoral Commission,
Iphawula lolu hlelo kulandela ukuxwayiswa ngabe Zimbabwe Electoral Commission. Njengohulumende silandela izinkondiso ezikusisekelo sombuso kanye labezekhi ukuba kumele luqhutshwe njani ukhetho elizweni. Isisekelo sombuso siyatsho ukuba uhulumende kumele abe nguye ophathisa ekuthini kutholakale konke okudingakalayo.
Umgcini sihlalo wekomishini yeZEC uJustice Rita Makarau uthe ukusungulwa kohlelo lokubhaliswa kwamagama ngendlela yeBVR yisibonelo sokuba sebelulungele ukhetho luka 2018.
We would not have sought your advice to issue the proclamation if we were not ready.
Abantu bethu sesibafundisile ukuthi isetshenziswa kanjani imitshina njalo sebekulungele ukuqhuba umsebenzi kuziqindi ezingamachumi ayisithupha lantathu engikhulume ngazo.
Kwasekelwa ngomunye wama-commissioners awezekhi unkosikazi Sibongile Ndlovu okhuthaza uZulu ukuba athathe leli thuba ukubhalisa amagama abo ezigabeni abakizo kusukela ngomvulo ozayo.
Okunye njalo esikufunayo
yincwadi etshengisa ukuthi umuntu lo uhlala ngapi. Ungeza lencwadi yamanzi, lencwadi yamagetsi, lencwadi mhlawumbe eyesibhedlela elekheli lakho elitshengisayo, kumbe ubhalelwe emsebenzini ngoliphethe emsebenzini, kumbe ubhalelwe incwadi ngusobhuku abasemakhaya, induna, umlisa, kumbe o-headmaster ezikolo bangabhala lezi zincwadi. Kungenjalo layo ohlala laye kulabo abalojayo, ohlala laye angakubhalela ukuthi ye uhlala endlini yakhe lapha. Nxa kungenjalo uyenza lokho esithi thina i-affidavit, uyabhala kusayinwe, bazabe bekhona okhomishina bama-odds kuzo nezindawo urejistelwa kuzo, ukuze umuntu wonke abe le ndlela yokuthi arejiste.
Kodwa abamabandla ezombusazwe aphikisayo lokhu yekhonona ethi ukuphawulwa kwalolu hlelo lamhla yibusela lobuqili bukahulumende kaMgabe, njengoba imitshina engamakhulu amane esikhona imilutshwana kakhulu, besola ukuba kwalumkhosi e-State House okwenze behluleka ukuba khona njengoba bebenganxuswanga, basale sebebambe owangaphansi belinde bese-HICC lapho obuvele usenzelwa khona. Umsekeli kanobhala jikelele webandla le-Democratic Assembly for Restoration Dare, umnumzana Edmund Gonde, ngomunye wamalunga amabandla aphikisayo atshone elindile ese-HICC.
Sibona ngantiwa kuyinto embi kakhulu, ngoba thina ama as opposing political parties yithi ama stakeholders awezeki gongo kwama elections kumayelana ngathi. Ngakho ke makulontshwa kumbe kulento yenzakalayo, thina yithi kufanele sibe ngabaqala as opposition. Uhlupho lube khona ukuthi sitshelwe vele sesingapha, njalo sithe sesizama ukubuzisa kwathiwa e-State House ngale kufunakala abaku-public office, of which ukuthi kulokuphambathiseka okuthize khonapho, ngoba thina yithi ama-stakeholders. Into zangkhona zonke nje azibalulekanga, sikwazi ukuthi information yale izasitowa ngaphi, kugcinakala okungakanani.
Lolu hlelo oluqala lamhla luzoqhutshwa emahofisini awezek ezigabeni ezingamachumi ayisithupha lantathu 63, luzoqhutshwa mhla zilichumi lanhlanu ngozibandlela womnyaka ozayo ka-2018, andubana kulungiswe ugwalo olutsha lwabalelungelo lokuvota i-voters roll. Kodwa abezeki bathi lokhu akutsho ukuba uyamiswa ngalelo langa lomsebenzi, ngoba ukubhaliswa kwamagama abantu ukuba lelungelo lokuvota kuzaqhubekela phambili kuze kuye kuthi sekusele amalanga alichumi lambili ukhetho luqala. Okwamanje abezeki sebanelise ukuthola imitshina engamakhulu amane 400, yona kumele ibe zinkulungwane ezedlula ezintathu 3200, eminye ikhangelelwe ukufika elizweni mhlaka 15 Mfumfu. UMgabe, abasekeli bakhe, iziphathamandla zikahulumende kanye lenkokheli yeZANU-PF bebengasekho emkhosini owenzelwe e-HICC. Owenzelwe e-HICC ungenwe zinkokheli zamabandla ezokholo, abenhlanganiso ezisebenzisana loZulu, inkokheli yamabandla aphikisayo kanye labenhlangothi zenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevisi Gama.
Iyaqhubeka imizamo yokuqeda ukuxabana okukhona kwe-MDCT phakathi komkhokheli waleli bandla umnumzana Morgan Tsvangirai lomunye wabasekeli bakhe unkosazana Thokozani Khuphe. Amacele omabili ayakhulumisana ngokwenza umhlangano ozahluza ingxabano yababili laba. Icele likamakhuphe lona lithi umhlangano lo awumelanga wenzelwe eHarare ngoba lisesaba ukuhlaselwa izikliwi ezatshaya umakhuphe kobulawayo ngenyanga edluleyo. UTsvangirai lomakhuphe kabavumelani phezu kwendlela umanyano wamabandla aphikisayo omele ubunje ngayo. Ukufuthelana phakathi kwababili laba kuphinde kwadlondlobaliswa ikutshaywa kukamakhuphe labanye bakhe ngabasakhulayo be-MDCT ababikwa babesithi bathunywe nguTsvangirai lanxa nje yena ekulandula lokhu. ukuhlaziya lolu daba sixhume incwethi kwezombusazwe umnumzana Brilliant Mhlanga.
Kubandla likaTswangirai kulohlupho olukhulu. Uhlupho luyikuthi ubukhokheli bukaTswangirai manje sokukhanya ukuthi abantu singathi ngesilungu phecelezi bu-questionable kubo. Kungenxa yokuthi bamvumela abantu abaningi uTswangirai ukuthi azafike kusibangisweni esasekuso lamhlanje. Bayenze i-MTC yangani iba part of, iba singathi ngezinye indlela impahla yakhe lapho ayenza khona umathanda. So kunzima manje ukuthi abantu abamvumele senza konke khonokhu ngoba ngesikhathi echaya abanye baxotshe bahlukuluze senza ayikwenza. Babe kubona ku-right ukuqondile ukuthi akwenze. Manje sokunzima kulaba abasebenza lamhlanje onje abothokozani labo Love More labo Abednego Pepe ukuthi baphumele egcekeni bathi bona uTswangirai movie ngoba vele babamfundisa ubuyo ayithi ukuthiwa inja ungayikhulisa uyifundisa ukudla inyama kufanele ube kwathi mhlazana ingatholanga inyama wena ngoba inyama yikho bese kulesibona kusenzakala ukhesi kaTswangirai le njalo olunye uhlupho olukhona luhlupho olungolwa abantu bemadebeleleni ukuthi bayathanda ngazo zonke izikhathi ukuba ludlawu lwabanye ikakhulu labana abavela ngasehlangothini lwemashona leni.
Ubona kuphela njani okuyinto lokho? Baza kwenelisa na ukukulungisisa?
Eqinisweni elikhona uTswangirai ulawo amandla lamano okuthi into le ayilungise ngendlela afuna ihambe ngayo yena ngoba vele amandla lamano lawo walikwa kusukela kudala ngabo Welshman bese sekuye la ngabo Tendai bese sekuye wabathaya wabakhiphe bathaya bakhipha athatha afaka abanye abasebenzisa abathaya bakhiphe lamanje othokozani laba angabathaya bakhiphe futhi athole omunye umuntu ovele emasebenzi abanye abantu abavele emathebeleleni abangabuya basetshenziswe nguye kumbe uWelshman bona bana baphenduke futhi babe ngabafana bakhe njengoba vele ehlale kwenza. So ukuziphele vele into le bekuzaba kuhle nga abantu bemathebeleni bebengabumanyana bonke bazwisisa ukuthi bayasetshenziswa ezudlawu lwabantu bemashona leli. Manje njengoba kungekho ukumanyana lokhu uTswangirai nguye ozayiqeda indaba le ngokuthi uzabahlanganisa, uzahlangana labo othokozana akhulume labo ngendlela yena afuna ngayo. Kunzima ukuthi bona bam-amtwiste bambophele icinga lokuthi bathi siyakukhupha esikhundleni. UTswangirai kakhupheka esikhundleni kodwa bona bayakhupheka.
Umnumzana Brilliant Mhlanga ucubungula ezombusazwe sixoxe laye esebhilithane. Kuwoza Friday ngolwesihlanu sihamba lo Stangolo Nongoma bephethe idlalade labo elitsha.
UStangolo Nongoma iqembu labantu ababili abenza umculo weAfrika ohlanganisa iacoustic guitar le instrument yethu yaseAfrika imbira.
UStangolo Nongoma kuWoza Friday ngolwesihlanu ungakhutho. Umhlangano omkhulu obukhangela ngezamasiko ugqitshwe ngenkuthazo yosekelo lwemali yokubhala phansi imbali yamasiko ukuze alondolozwe, kubika uMark Peter Ntambe.
Izwekazi le-Afrika libhekane lodubo lokuba labasakhulayo abakhanyayo bengasathakazeleli amasiko abo bengasawananzi ngaphandle nje kwabaphakathi kwenhlanganiso ezifana nabochipawo abenelisa ukuyadalela emazweni omhlaba beziqhenya ngesiko lesintu.
Amachopa nesiyahlangana
ngenhloso yokuhlaziya lolu daba eZimbabwe libambe umhlangano we-International Conference on African Cultures, ICAC, eHarare, okwamalanga amathathu usekelwa ngemali ngabenhlanganiso yakweleBhilithane e-British Council. Unkosikazi Thuli Mlambo James ovele eGoli uthi kulusizi ukuba abantu sebelahlekelwa ngamasiko abo kusiya ngendlela asebephila ngayo.
Sesiwalahlile amasiko but nakhona kuqhamuka komama nabobaba bathi mase bahlala emadrobheni bakhohlwa ngamasiko ngoba uma usehlala edrobheni impilo yakho iyashintsha. I think the structure sishintshile, kunezinto angakhona ukuzenza, you understand, awukhona ukukhuluma nabaphansi ngoba i-structure sokuqala nje imizi yakho engakhona ayakhanga ukuthi ukwazi ukuthi ukhona nabakini uhlala emafletini ihlala nibaningi ngoba so relationship enale nto eyenzakalayo ematelevision masibuke ematelevision South Africa mina ngokubona kwami babhekeka bagxile kakhulu kuinto zaphesheya hhayi into zethu and yiko umphakathi ufa.
Umlobolo dumo oloba ingwalo ezibhekana okumayelana lamasiko kugoqela ezomculo unkosikazi Joyce Jenje Makwenda uthi lolu ludubo olunzima ukuluqeda ngaphandle kokwamukela nje kuphela ukuba amasiko lawo aya ekuqhuka.
Ukuthi ukhulume ngokweculture yikuthi abantu bazazalwa bafe bazalwe bafe so iculture embari mina yitradition yami. So mina I'm one of the people engi kakathekisa i township culture ngani ngibhale ngayo i township culture ngabhala nge music because nxa sisithi culture nje nxa ngigcinile like that ngizayinika abantu abami i tradition yethu esithi ngiyisintu khathe sokuyibamba sibili ukuthi sithi nansi akusela.
Ingcitshi kulo mhlangano zikhuthaze ukuba ohulumende emazweni awezwekazi le-Afrika kumele aqinise izivumelwano zokulondolozwa kwamasiko baphinde besekele imisebenzi ethuthukisa amasiko ngemali. Isibonelo esihle kuyimisebenzi efana lezifundo zomculo womdumo wendulo emakolijini wonke eze-ethnomusicology ezigoqela umdumo ofana lowembira le-marimba. Umnumzana Vothebe umlobi wakubulawayo njalo eqiqesha ezomdabu uthi kuyadingakala ukuthi imbali lolwazi lwamasiko aseAfrika kulotshwe phansi emabhukwini njengendlela yokuwalondoloza ukuze lolo lwazi lufinyelelwe kwelakusasa okuzagcina kusenza ukuba lungachabalali njalo lutholakale kwabasakhulayo abangabe belufuna.
Kuyadingakala ukuthi sigwale kubhalwe ngamasiko ethu esukunanzelelayo nje njoba ngikhuluma nje lami nje ngingomunye wabacombayo ngikufundele konke lokho emzilikazi art center laphana kulaphe ngifundele khona sesithi yakhangela sisinanzelela ukuthi khona lokho ukucomba ikakhulu ukucomba lokho kwesikhiweni okwakusebenzisa impensele lamapenda kwaqala eSirene ngo-1948 sesinanzelele futhi ukuthi khona lokho kusenziwa azange ke sibhale kube lengwalo ezithize ezizasiza abasakhulayo izizukulwane.
Kube lokusolwa kwezinzakalo ezifana lezimpi zomdeni kwamanye amazwe akulelizwekazi ezigcina zibangela ukuchabalaliswa kwezinye izakhiwo ezikhomba imbali lesiko lamazwe la okumele kumiswe. Lo mhlangano ophele izolo ungenwe zingcitshi ezivela emazweni edlula alitshumi awezwekazi le-Afrika okugoqela iSouth Africa, Congo, Nigeria, Namibia leKenya. Ngimele iStudio 7 eHarare nginguMark Peter Ntambe.
Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abantu abangamachumi amabili lantathu bafile engozini yomlilo kwesinye isikolo esisesikolweni seMalaysia iKuala Lumpur namhlanje ekuseni. Abacitsha umlilo bathi lumlilo uqhamuke kwesinye isakhiwo esilala abantwana abangabafana idormitory. Lanxa uhulumende eseqale uhlelo lokubhalisa abantu abalelungelo lokuvota olusebenzisa imitshina yakulezi nsuku eyama-biometric voter registration kolokungacaci kwemininingwane ephathelane lalolu hlelo. Uthe ememezela lolu hlelo ngeviki edluleyo uMongameli Mgabe uthe luzaqala lamuhla lukhawule ziku-15 ngozibandlela. Kodwa imitshina yokuqhuba lomsebenzi kayeneli ngoba sokufike ngamakhulu amane kuphela khona kudingakala imitshina ezinkulungwane ezintathu. Bakhona ababikwa behambe endaweni ezitshiyeneyo besiyazama ukubhalisa amagama abo namuhla kodwa batshelwa ukuthi lolu hlelo alukaqali ngoba imitshina ingakafiki. ukuhlaziya lolu daba sixoxe lencwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya endawonye loskomishi ogatsha lwezokhetho olweZimbabwe Electoral Commission umnumzana Qhubani Moyo onguye osungula lingxoxo.
Okwenzakalayo ukuthi namhlanje umongameli welizwe ulontshe officially i-DVR registration. Kufanele ukuthi nxa i-DVR registration iqalise bekufuze kube lo mthetho osinika isikhathi esizaba khona esokurejista. Alokho-ke kufakwe ukuthi siyaqala namhlanje siyagcina mhlaka 15 January. So sibone kulungile ukuthi kwenzele ukuthi siqale kuhle. Ngcono siqale khona ngale ku-president le-first family labo-debit bakhe labanye i-event i-official. Sesuka khonapho zayahlangana labantu bamaphathi lama-stakeholders amanye kwenzele labo sibatshele ukuhamba njani sibarejiste. Ngikhuluma nje kathesi kuvele bayarejista bona ngokwabo bodwa. Siyathi sisuka lapho sesizahamba-ke from next week ngemande siye kufaka imitshina eminye kuma-district offices. Where people can go and register. Siqalise kathesi ukuthi abantu bazorejista simelele ukuthi imitshina yethu eminye eminingi eyiyo efuzile khona eminingi yakhona ibuye ekupheleni kwenyanga naleyo esesingenalo igusu lonke sibone ukuthi wonke umuntu uyarejista indawo ngendawo.
Umnumzana Ngwenya, wena ungathini ngohlelo lolu? Siyabona ukubana sebekhona asebeye emadale ukuthi bamise ukuthi luqale uhlelo lolu, ungathini wena lokho?
Ngingazi ukuthi kulokumisa yini okukhona ngoba i-statutory instrument yayivele sikhulunywe ukuthi kuzaqala. Kodwa mina anginankinga lokuqala umsebenzi. Inkinga engilayo ukuthi yena uRita Makarao wathi yena imitshina ifanele ibe kube yi-3000 beyibe kubuwo 3000 kodwa kule 400. Imitshina engu-400 yena wathi yena isetshenziswa ukutraina ama-master trainers. So ungazathi wena usithatha imota e-driving school sithwala ngayo abantu. Imitshina eyalethwa ye-400 uRita Makarao wathi yena ngeye-training ye-master training. So nxabo usebesithi bona kathesi abantu sebeqala ukubhalisa masebegijimela ngoba umongameli welizwe kuthe khona sekule-statutory instrument yikho lapho kule problem khona. Kuyatshengisela vele ukuthi abantu bezanu laba vele kuloku kugqile bekwenzakalayo. Lokhu siyaqala kwi-statehouse selisiyakhuluma lama-political parties ngale selisifaka imitshina ama-district centers. Yikho kuze ngithi abantu bakhali besithi bona abanye abarejistwanga. Kanti kungani izinto zeZimbabwe kanti izindaba zingenziwa ngendlela enhle. 3000 machines kangene i-registration iqale umuntu wonke on the same day.
Nanto udaba Commissioner Moyo uthini?
Angiyakuzwa mfowethu indaba yokukhulumayo. Vele ngabe into bezihambe kahle bekuvele silesifiso sokuthi siqalise at the same time. Manje okwenzakeleyo ukuthi imali zaphuza ukuphuma kwasekubuya imitshina yokuqala leyi engu-400 yokutrena abantu. Ithe njengoba sisamelele enye ebuyayo leyi engu-400 kunokuthi sifome ukuyigcina ingasebenzi. Ngcono ibe yiye siyifake kuma-district. Abantu abakwanisa ukufika khonapho kuma-district office babe berejista. Asisoze siyikhiphe futhi khonapho leyo mitshina. Iyahle ibe eyasetshenziswa even after sekuvaliwe i-registration leyi eyavalwa ngo-January. Kwenzela ukuthi ibe yiyo eye-continuous voter registration. Siyaphambili ithemba liyakhumbula ukuthi vele i-voter registration yona ngokwayo izaze ivale amalanga angu-12 after sokuphele i-nomination court ukuvota khonalo ngomnyaka ozayo. So kusho ukuthi okathesi sibona ngcono ukuthi kulotu sesinyile ngcono siqalise. Ngiyamuzwa sibulungweni le nto ayikhulumayo asingeke siphikise ukuthi bekukuhle ukuthi ngabe sikhe kale at the same time.
Mnumzana Ngwenya, kuthiwa lapha ubuqili du akusela, uthini wena?
Ngiyamuzwa phela umoya antshela umoya ukhuluma nje njengokomishina omelela izekhi. Kodwa thina bese silandelela i-procedure iyayivele ikhuluyiwe izekhi ukuthi zizaneselethi imithina engu-3000 yezakala ukuthi imishina yakhona ibilokhu isebenza kathesi. Mina bengithi mina kodwa kasifunde bakithi ukuthi nxa sisenza izinto senza izinto ngendlela eqondileyo. Nxa beyehlule kulethi mishina yokuvota yokurejista kathesi sizathe singena kukhetho next year sizazathiwa khona i-polling station le ilakho leyana kayilakho kutshengisela ukuthi vele abantu bakhona kabalungisekanga kuthi izinto kazenziwe kuhle. Nxa imali zingekho zokwenza bakuphulisa kula mali abantu badinge imali ngoba i-UNDP ayithe khona siyazalina imali bona bathi bale mali uhulumeni zabalina imali. Khathesi sebesikhona imali yakhona ye uthe ngichina kayilunga kayikwana ye siyabo ngathi uyakhulunyeka iadvantage ukuthi izekhi bayakhuluma labantu lamaparties bayazikezwakala kodwa kabaningi bafunda ukuthi ngabe engathembiswe izinto kayenziwe ngendlela enye.
Umnumzana Rejoice Ngwenya ucubungula ezombusazwe ubexoxa endawonye lo commissioner wogatsha lwezokhetho lweZimbabwe Electoral Commission umnumzana Qhubani Moyo. Kesizwe udaba oluveza imbono kahulumende weMelika.
Inhlanganiso yamazwe omhlaba wonke jikelele e-United Nations ithi loba ubudlwangudlwangu zobuphansi kwele-Syria kuqhubekela phambili ukukhahlanyezwa kukaZulu kulelo lizwe. Inhlanganiso le ithi uhulumende kaBashar al-Assad uqhubekela phambili esebenzisa izikhali ezilentuthu ehitshayo endaweni lapho okulabantu abalwisana laye. Uphenyo olubizwa ngokuthi yi-UN International Commission of Inquiry luveze ukuthi uhulumende lo usebenzisa intuthu ehijayo kanengi-nengi endaweni eziningi. Uhulumende lo usanda kubulala abantu ngezikhali ezilentuthu ehijayo edolobheni leKhan Zaykun lapho kwafa khona izakhamizi ezedlula amajumi ayisitshiyangalombili lantathu 83. Uphenyo luveze ukuthi uhulumende ka-Assad osebenzisa intuthu yesirini emadolobheni atshiyeneyo usedale ukuthi lezi bhedlela ezibhonjwayo zinganelisi ukuqhuba umsebenzi ngemfanelo. Lokhu sekwenze ukuthi kufe abantu abaningi abangonanga lutho kulandela ukuhlasela kukahulumende weSyria osebenzisa izikhali lezi. Uphenyo lolu luveze njalo ukuthi amadolobho ahlaselwe kusetshenziswa izikhali lezi akuqala i-Idlib, iHama leGauta lapho okwasetshenziswa khona intuthu yechlorine. Uhulumende weMelika uthi kumele uhlangothi lwe-United Nations Security Council luthathe isinqumo sokuvimba u-Assad ukuthi engenzisa ntando eSyria lapho abulala khona abantu abangelacala.
Lawa bekungamazwi aveza imbono kahulumende weMelika.
Impilo ngafunthi igcwaliseke ibe impilo enhle mele sincedisane. Kwasihluze nomama siyahluza konke okuhambelana lomuntu ongumfazi. Siyancedisana khonapho nxa ufuna ukuthi ufone khonapho ukhuluma isikhalazo sakho uyathula abanye abangakuncedisa. So siyihluze nomama singeneni sincedisane sikhule sibaningi.
Njalo futhi singahlangana singabomama kuyanceda ukuthi lo lalo nxa ikhipha okwakho kumhluphayo singahlangana ndawonye kuyanceda ukuthi sazi ukuthi noma lokho kumhluphayo ayikho ngedwa and ngokuthola ama-opinions abanye lokuthi abanye bathini kuyasinceda kakhulu ukuthi sincedakale. So luhlelo oluqakathekile sibile mele silulandele ngoba luzasinceda impilo yethu yakusasa.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Kuwoza Friday ngolwesihlanu sihamba lo Stangolo Nongoma bephethe idlalade labo elitsha.
Usangolo Nongoma iqembu labantu ababili abenza umculo weAfrika ohlanganisa i-acoustic guitar le instrument yethu yaseAfrika imbira.
Usangolo Nongoma kuwoza Friday ngolwesihlanu ungakhutho. Linga ikatshana balaleli luyalandela uhlelo lwe-Live Talk lapho uPraxedis Jeremiah lo Mavela simhlanganya huye abazaphatha kona udaba lokudlwengulwa kwabantwana lamhlanje. Singakazigqibi ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Uhulumende sephawule ngokusemthethweni uhlelo lokubhalisa amagama abantu abazavota kukhetho lomnyaka ozayo kusetshenziswa imitshina yakulezi nsuku ema-biometric voter registration kits. yaqhubeka imizamo yokuqeda ingxabano ezikhona phakathi komkhokheli we-MDCT umnumzana Morgan Tsvangirai lomunye wabasekeli bakhe unkosazana Thokozani Khuphe. Kwanelo kwalamhlanje, olivalelisayo ngontungamili Nkomo Lilayi.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.